Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 18 Gumiguru 2023 makajerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvino izviri muchirongwa chanhasi.
Iwo vamutenda vari Speaker of Parliament, kana wapuwa tsamba pane zvinhu zvaanofanira kuitawo zvaunoti judicial notice, kuongororawo tsamba yacho kuti zveshuwa tsamba iyi ndeyechokwadi here kana kuti tsamba iyi iri kubva zveshuwa. Kubata iororo kutaura kuti vanhu vevo havasi vemuparamende, then wozoacta.
Umwe anozviti akabata chigaro chemunyori mukuru webato rezanu PF vatafadzwa manyika, vanoti vadzinga kubva muparamende nhengo dzebato iri makumi manomwe.
Iyi yanga iri nyaya yavanga vachingotaurawo kune vanhu kuti tinokwanisa kunge tichimbokurukura tichiona kuti zvinoita here izvi. Vanenge vachitotarisirawo kuti vamwanhu vanotaurawo kuti kudii nenyaya yakadai. Havana kunge vataura ivo vachiti aiwa ndizvozvo zvataakutoita.
Kurudziro yekuti bvunzo dzegrade 7 dziraswe kuitira kufambidzana nedzimwe nyika yokonzera mutauro. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakasimuka nezuro vakananga kuIsrael. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera kusvitswa kwegwaro rekudzinga dzimwe nhengo dzezanu PF muparamende, nemumwe anozviti ndiye munyori mukuru webato rezanu PF vatafadzwa manyika, imwe nyanzvi mune zvemutemo vaKennedy Masie vanoti mutemo uripo pari zvino haumanikidzi mutauriri weparamende kuti vaferefete, asi kuti vaite sezvinodiwa nebato rinenge rasvitsa chikumbiro ichi kumutauriri weparamende. Svondrapfuura, umwe anozviti ndiye munyori mukuru webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaSengezo Chabangu, vakanyora tsamba kumutauriri wedare reparamende vachiti dzimwe nhengo dzeCCC dzidzingwe muparamende pamusoro pekuti havana kusarudzwa zvakanaka. Zvino zvaitika zvakare mubato rezanu PF. Nyanzvi mune zvemutemo vaKennedy Masie vanoti dambudziko riripo nderekuti mutemo sezvauri nhasi haumanikidzi mutauriri weparamende kuita chimwe chinhu kunze kwekuita zvavaudzwa nebato rinenge rasvitsa chikumbiro chakadai kwavari.
Zvinoitika izvi zvinhu zvinotaridza kuti iyo paramende sebato rehurumende haisi kubata zvinhu zvayo zvakanaka. Vamudenda saSpeaker of Parliament zvavakaita kune maMPs eCCC dai vanga vari munhu anokoshesa yatikati institution yeparamende. Zvese izvi zvati kuona zvisiri kuitika. Iyi nyaya youyu weZANU PF ari kuti ari kudzingawo zvekare vanhu veZANU PF. Zvinhu zviri kutadzawo vatingati maweaknesses muthe whole process iyoyi yekudzinga vanhu muparamende. And vamudenda vakasaactawo vakasaitawo zvokudzinga vanhu vavo veZANU PF, pachabuda pachena kuti ivo maitiro avakaita veCCC anga ane yatingati an underhand mukati, vanga vasingatarisi kana kuti processes chaizvo.
Iwo mutemo unovabvumidza here kumboongorora nyaya dzakaita seidzi vasati vatora danho, kana kuti vanofanira kungoita zvavanofanira kuita, harisiri basa ravo rekutanga vaongorora?
Iwo mutemo semanyoro wakaita unotaura kuti vamudenda basa ravo nderekufasiliteta process yekuti kana munhu akauya kana kuti bato rakawinza tsamba kwavari vachiti vanhu havachisiri vebato iroro vanofanira kuacta upon tsamba iyoyo. But now tikuona kuti ivo vamudenda vari Speaker of Parliament, kana wapuwa tsamba pane zvinhu zvaanofanira kuitawo zvaunoti judicial notice, kuongororawo tsamba yacho kuti zveshuwa tsamba iyi ndeyechokwadi here kana kuti tsamba iyi iri kubva zveshuwa. Kubata iroro kutaura kuti vanhu vevo havasi vemuparamende, then wozoacta. Nangwa hazvo zvisina kunyorwa mumutemo zvinhu zvinoexpectwawo seinstitution yakada separamende kuti ive inawo mameasures yokuprotectawo yatingati reputation yayo from zvinhu zvakada kudai so zviri kuitika izvi.
Kana makatarisa zviri kuitika zvese izvi zvinotemesa musoro, munoona sekuti panodiwa mutemo here unogadzirisa zvinhu zvakaita saizvozvi kuti zvigotungamira unenge ari mutauriri weparamende kuti vanozvifambisa sei?
Hongu bumburo remutemo zvaro riri clear and uyezve macourt judgments akaitwawo neconstitutional court nehigh court ari clearwo zvekare. Basa ravamudhenda sezvatataura harizi rekutonga kana kuda kuinvestigatawo makakatano anenge achiitika mumaparties kana mumabato anenge aunza tsamba. Basa ravo nderokufacilitata. Saka hongu ndinowirana nemi kuti panofanira kuitwawo kuti iyo paramende inofanira kuyawo neatikati marules and guidelines awo ekuti kana mutemo uchitaura kuti vanofanirwa kufacilitata, facilitation yacho inofanirwa kuitwa sei? Inofanirwa kuti ivo vamudhende here vambozeyawo kauti nevatungamiri vebato rinenge raunzwawo tsamba iyi kauti vamboonawo zvekare kuti kuda maybe maMPs arimo muparamende anozivawo here nezvetsamba iyi kana kuti anything chinongoisa kuti ivo vave semunhu atingazi speaker of parliament vave munhu anoonekwa achiita zvinhu zvisingaoniki kuti vari kurekera kubato iri kana kuti iro.
Avo vange vari nyanzvi mune zvemutemo vaKennedy Masiye vari parunhare kuTexas neStudio 7. Studio 7 haina kukwanisa kubata vamutenda kuti tunze divi ravo pamusoro penyaya iyi. Mutauriri webato reTCC vaPromise Mukwananzi vati havanei nezviri kuitika mubato reZANU-PF. Kurudziro yakasimudzwa negurukota rezvidzidzo yepasi vatorerai mwoyo yekuti bvunzo dzegrade 7 dziraswe kuitira kuti zvifambidzane nedzimwe nyika uye kusimbisa zvidzidzo zvecontinuous assessment learning activities kana kuti CALA. Vamwoyo vanonzi vakataura izvi parutivi pemusangano wekurwisana nezvinodhaka wakaitirwa kuBulawayo nesvondo. Vamwe vabereki vanonzi vari kutsigira pfungwa iyi vachiti yakanaka chose sezvo vachiona sekunge bvunzo idzi dziri kungoremedza vana dzisina chimuko. Asi vamwe vanonzi vari kuti pfungwa iyi inoshanda chete kunyika dzakabudirira. Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti iyi ichiri pfungwa yekuti veruzhinji vadzeye.
Iyi inyaya yasimudzwa negurukota redu reprimary nesecondary education. Dzingoriwo pfungwa dzavo vachiti taikwanisa kunge tichitarisawo mamwe matanho ari kuitawo dzimwe nyika panyaya yezvedzidzo nezvefundo uye nenyaya yebvunzo. Iyi yanga iri nyaya yavanga vachingotaurawo kune vanhu kuti tinokwanisa kunge tichimbokurukura tichiona kuti zvinoita here izvi. Vanenge vachitotarisirawo kuti vamwe vanhu vanotaurawo kuti kudii nenyaya yakadai o havana kunge vataura ivo vachiti aiwa ndizvozvo zvataa kutoita. Vari kutoda kutonzwawo pfungwa dzevamwe panyaya iyoyi.
Munoona here iri kurudziro inotambirwa neruzhinji rweZimbabwe tichiona nyonganyonga nezhowezhowe rakambosimudzwa naiyo CALA iyoyi vabereki nevarayiridzi vachiiramba?
Panyaya yeCALA atinoti continuous assessment learning activities ivo vakataura kuti mwedzi uno usati wapera vachazotaura kuti kukurukura kwatakaita nevanhu vese panyaya yeCALA nekuvheya kwatakaita nyaya yacho tichazonyatsozvitaura pamberi apo tokuudzai kuti vanhu vazhinji vakataura kuti kudii uye isu sebazi reprimary nesecondary education tichienda mberi tichange takuenda mberi takaita sei. Saka ngatingomirirai gurukota redu rizotaura. Todavira kuti kuda mavhiki maviri anotevera vanenge vachizotaura kune vanhu vese kunyika yese yeZimbabwe kuti vanhu vose vazive.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Asi mtungamiri werimwe sangana urinomira vara rizive kumaruwa re Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe va Obed Masaraure. Vanoti kunyangwe iri pfungwa yakanaka nyika haisati yagadzirira kusvika kutambira danho rakadaro.
Nyaya yekubvisa magamanisho negrade 7 inenge iri nyaya yakanaka dai society yedu iri society yatibudirirei. Ine zvikwanisiro, ine maethics akanaka, ine varairidzi vari kuhora, ine mari dzose dzakakwana. Nekuti kana tarega kuita mazamanisho negrade 7 zvaakureva ndezvekuti continuous assessment iya yepanopiwa vana maripoti inofanirwa kunge yakaitwa nemazvo. Pachiitwawo nyaya yemaskills, tichiona vana kuti vawana maskills api, tichievaluata zvichienda zvichinyatsorekodwa zvakanaka kuitira kuti vana vasarare, nekuti vanotozogona kuzovhunduka kana pasina examination vatiwo form 4.
Tinonzwa kaka kuti kurudzira iripo ndeyekuti vana vanenge vave kushandisa zvavakaburitsa muthird term kana maresults avo ethird term kuti vawane nzvimbo dzekuenda kuform 1.
Dambudziko raitika society yedu haisati yagadzirira zvinhu zvakadai. Chinozodzimara chavepo pachatanga kuitika corruption inotyisa yekupuwa mamaks kunyanya yegrade 7 kuti vana vane nzvimbo dzeform 1. Sikoro zvinopa nzvimbo dzeform 1 dzobva dzati aiwa hatisi kuda mamaks egrade 7 chete, takuita neentrance test pobuda imwe mari kubva kuvabereki. Chichazonyanyoitikawo zvakare ndechekuti vana nevarairidzi vacharelaxa. Munozoona tane dambudziko rekuti kusvika paform 4 tinowana vana vasingagoni kana kunyora zita ravo. Titori nedambudziko izvezvi rekuti vana vari kusvika grade 5 vachistruggla nemabasic skills, nekuti kumashure kuvarairidzi rinyaya yekuti havasi kubhadharwa nevana vatu vese vanenge vakarelax. Saka grade 7 inenge ichitombobatsira kuti pane kakukwinya nekuchama kanga kachizoitwa kuti vanhu vamboshingirira kubudisa zviri nani. Ndopa pachitozogona vana kunyatsonyora vezvikoro zvakawanda, kudzidzira kuzvinyora nekuverenga nekucalculate. Saka zvikashayikwa examination irori, form 4 inozosvika vana vazhinji vari kumashuresa, zvinozoita kuti dzidzo yedu idzorere kumashure. Hatisori pfungwa dzavamoyo, asi pfungwa dzisingaenderani necontext yeZimbabwe. Zimbabwe ichikuda kumboti igadzirwe zvinhu zvakanyanya kuti izosvika panguva yekuti ingabvise mazamanisho negrade 7 yoshandisa continuous assessment.
Avo vange vari mutungamiri weATUS vaOpet Masaraure vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Kanzuru yeHarare inoti nezuro yakasangana nevagari vemuguta kukurukura pamusoro pedambudziko remvura muguta iri. Izvi zvinoitika pazuva rekupedzisira pamazuva mashanu akapiwa kanzuru nesangano recombined Harare Residents Association, iro rakati richaenda kumatare kana dambudziko iri rikasagadziriswa. Evans Zininga weStudio 7 abata mutauriri wekanzuru yeHarare vaStanley Gama kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu.
Inehangu tandaiyoatisati ndaiona ine kunyanga yakauya hamaziona kana vekaina nemamahofisi adene pakaenda kubhazina tandaiona adhedikezidat pakaita mutangano nemaresidents association vatiti nameya netimu yake yese kana pakaunchinoiiramo tikataura mapossible solution maproblem achiita encounter because hapana chekuhanzisa. Mvura yedu the source of the water is Lake Chiyero. Lake Chiyero yakavakwa kare kare ichiita cheta for 170,000 to 200,000 chete. Ezino munouma nevanhu mamiliyoni. Lake Chiyero haichakwani, pane pachida another source of water to draw water from. So that's why taitaudza nyaya yekunzi dhemu isati yaperawo. And then China is the source of water and provide the whole the country. Once China is going to the source of water, and they provide the whole major, the three tambraya, the power of the so, if you can do number one, the source of water is the population in the world. The source of water is that zero for one or so, but they are for yourself. So, if you have any problems, you can't get the power. Pane yachena iri kuprovhaidwa muHarare nemachemicals nemamapatsi akafa.
Michini yamunoti yakafa iyi nemapatsi nemishonga zvamunotaura zvazviwanikwe here munyika?
Right now, tasinga masati esi tine whole team yekanzi whole leadership yepatanto. Tisangane nevanhu vekuchenyeri vanoprovhaidha mapaidi, bhozi yacho yaiva mapaidi akaputisa akaita inapai takaora so so pale zvakauya naiko kuzveka kubati kudare kuti mvura iwane chechi machemicals takaita mitsangano nevanhu vanoprofeta machemicals the past two three have been dedicated by the water provision and the mayor has been taking a lead na town clerk yese netimu yavo yese nevakuru vakuru verikati kuitira make sure kuti mvura yacho capacity yatinayo iyoyo inowanika bhabichi ndichihombe kune vanhu vari kuti ova mari dzemvura dzacho izvozvo kuti tikwanise kuprovida mvura yakawanda vanhu vanoshandisa mvura ivo vanofanira kubhadhara bodationa vanhu vatibhadhara
mutauriri wekanzuro avo vange vari mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vari parunhare naEvans Zvininga weStudio 7
kuitika pamusoro kwenyaya yekuwanikwa kwemvura taenda kunzvimbo dzinogara veruzhinji vanhu havatori namvura yacho vamwe kunzvimbo dzakaita semalodemic areas akaita sana maopura wana meborain watoita masvondo matatu vasina mvura inobuda patepi dzemumba mavo saka idambudziko guru riri kusanganikwa naro kuti nyaya dzemvura idambudziko guru kunzvimbo dzagara dzisingatowanikwi mvura vanhu vaakurarama nemvura dzemumifuku vanhu vari kuwana mvura kumabhohos ari kumachechi dzakacherwa nemachechi nemamwe akacherwa nemahumanitarian agencies zvekuti mvura yemapombi emvura yekanzuru inenge ichirasika iya iri kusangana nechina iri idzodzo zvinoita kuti vanhu varambe vachisangana neurwere hwemudumbu ndo dambudziko ratatonyanya kuwana mukati meguta reHarare.
Zvino vagari vari kubatana nei nechimiro ichochi? Tiri kunzwa korera yacho iri kutoramba ichiwedzera.
Vanhu vari kutambudzika zvikuru. Tikatarisa nzvimbo dzakaita sana dwarasekwa extension dzekuti hasina mvura yekanzuru mudzimba zhinji. Nzvimbo dzakaita sana Glenora, nzvimbo dzakaita sana Greenfield. Kumbare inzvimbo yagara isinganyanyi kunetsa mvura asi iko zvino vanhu vemumbare kunational nekunana majubeki vanogona kutotora nguva vachichera mvura mumigodhi vachichera muzvibhorani. Pazvibhorani apa chiri kunetsa ndechekuti vanhukadzi vanoshungurudzwa kunyanya vana vechisikana vanoshungurudzwa zvikuru. Tambudziko riri kutoitika nderekuti kukanzuru hakuna mazwi ari kunyatsa kubuda pakuti vatsanangurire vagari chimiro chekuwanikwa kana kushayikwa kwemvura.
Ava vanga vari mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vari parunhare naEvans Zvininga weStudio 7. Tatanga kunzwa mutauriri wekanzuru yeHarare vaStanley Gama vari parunhare kuHarare naEvans. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Kusvika pari zvino vanhu vari kuda kubetsera vajob seeker nemari yekuti varapiwe vanoti vaunganidza mari inoita zviuru zvitatu zvine mazana mana nemakumi mapfumbamwe emadhora ekuAmerica kana kuti United States $3,490. Mari iyi inonzi ndeyekubetsera vasikana mukurapwa kwavo vari mujeri. Newsday rinoti vana vana vemhuri imwe chete vakafa mushure mekurohwa nemheni. Mvura yakawanda iri kunaya zvikuru munyika kutanga nemusi wesvondo uye ichiparadza zvinhu. Munewsday makare hurumende inoti chirwere chekorera chiri kupararira zvinotyisa ichiti vanhu vafa vave zana nevatatu uye vabatwa nechirwere ichi kusvika pari zvino vave zviuru zvishanu nemakumi matatu kana kuti 5013. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadi makadi pa studio 7 asimba leva shamarare redio na diwa aiwa awa wanu awa wazano PFA wazadaro tukutambura vidwe zuru apo wakati vyanyo tambanyuka na wachavangu wakai kamuchira na kushandisa zinu vachu wachitoti ngawaburitiwe mamemba za SATCC kona asezo yanyo kwa itamba ngawakingo teletera wakasezo wakai toa ikupaya wakaitangira ngawaiti ngawabisi uwa mamemba za hatu sereke yayo kabuli kayende ngawatezele utamba yoyo sikuta wana wakaita wa mtienda kuti tino kamchira tunenge vahufika ngawaburiti please ngawaburiti tukutambura tunungu asoso ni mrumu
mtenda mtenda rikola wano nyoro watsamba na nyori mkuru wa SNPF tu wakasika kutuwapa matsamba ujiye ya mchadiwe mpaliamendi plus uboto zuisa shuko mangwana kuzeki kutitane mama makanzira ni ma MP ya zingwa takuda zesa rujo chadzitu kwe ma primary apoza pazisina kawari kole wese kwete kuita zvikumbo nyengera kuruma uchifuridzira no zvaimbo naka kazvirikwa kwai kwashuga kazva kwasauti zvako vavaka iya ndo zvinoita upenyu zvoroomuchenje
iyo tipusi chino ikada kutaura nazvayo nezanupf isi tatisiri kutombuda nacho kuti kwete hurumende mubatanidzwa ndo zvakapa kuti tsvangirirai last time atikuvadzisi nesanupf izvozvo zvokuta hurumende mubatanidzwa hurumende mubatanidzwa ndeye isingatombodi zvachose kana maelesheni achidzokororwa ngadzokororwa kana zvakundikana zvokutaurirana ngavasezanupf itonge timirire another election kukuvara hondo yenzara haina kusiyana hayo nehondo yekurwa nepfuti saka zviri nani vanhu vafe kana achifane zhara ufane zhara munyatsoona hurumende kuti iripo yacho haina chairi kuita zvinhu zviri nani dani pane kuti vaite hurumende mubatanidzwa hurumende mubatanidzwa ndeye isingatombodi nokuti hurumende mubatanidzwa inopa kuti vamwe vatungamiriri vafe saka ndo zvatisingafariri
masora sestudio sezvo maonero angu dzinongori politics dzemuzimbabwe dzakadhakwa idzi avovo vakarikoriwa maMP yavo ndo vatumavo uyuwo atiwo ndiri wezanupf tanyora votsamba kuti vana nhingi nana nhingi vakapinda zviri kunze kwemutemo saka dzongori politics idzo vanhu vachikonewa kuvaka nyika vachingogwa nepolitics nani basa rose kunongwa kutsika nakonzi zvangu fanira izvo zvine masankishen masankishen aya ari kunze kwemutemo asi kutsika nakonzi kuti avo veopozishini vanoti tongai asi zvikwama tisi takazvibata asi isi vatsigiri tisi techitambura nenzara ivo vachiguta saka politics dzavo hadzishandi zviri bheta kuti mapato ose hana zvaanoziva
makadii pastudio 7 makadiiko ndiri kutsvagawo mwana wasisi wangu anonzi munashe njanje kana kuti munashe taguma handina hangu picture yake mwana wangu iye mwana wasisi wangu amai vake vanonzi magadhavini taguma akaenda mwana iye kudhara amai vake vari kungomutsvaga vari kungomutsvaga haasi kuzikanwa kunzi aripi saka ndokumbira uyo pano pastudio 7 kana makateerera audio yangu iyi mundibatsirewo mushambadze ndiri kutsvaga vanonzi munashe munashe njanji kana kuti munashe taguma baba vake ndevekwamutoko amai vake anonzi magadharini taguma kana pane anomuonawo ndokumbirawo anondibata pa 0659859452 ndokudzokorora zvakare 0659859425 ndo nhamba dzandinoshandisa kana pane anozivawo iye munashe njanji kana munashe taguma tapedzera kumuona kwarusape ini ndaigara mu
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanhu vanopfuura mazana mashanu vanonzi vafa mushure mekuputika kwechombo chehondo pacharova chimwe chipatara chiri muGaza. Vakuru vePalestine vanopomera mhosva pamauto eIsrael, asi mauto eIsrael achiramba izvi achiti chikwata chePalestinian Islamic Jihad chakaparadza chipatara ichi. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari munzira kuenda kuIsrael kwavanotarisira kuita misangano nevamwe vatungamiri venyika dziri munharaunda yeMiddle East. Nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Frank Guni vanotiudza zvizhinji pamusoro penyaya iyi.
Zvakaitwa neIsraeri zvekubhomba chipatara inova nzvimbo pasi pemutemo wehondo wepasi rose, kana kuti inonzi international law, kukanganisa kana kutyora mitemo yehondo aya anonzi mawar crimes, nekuti chipatara inzvimbo inenge ichitarisirwa kuti vanenge vakuvara zvisinei nekuti vari divi ripi rehondo ndoko vanenge vachikwanisa kunorapwa. Saka kubhomba kwakaita Israel chipatara chemaBaptist kana kuti cheAnglican Church chinonzi Al-Ahai kwakauraya vanhu vanodarika churu kana kuti more than 1,000 dead, kukakuwadzawo vanhu vanopfuura 900 vanga vatsvaga upoteri panzvimbo iyi. Sezvamunoziva, Israel yakataura kuti vanhu vabve kumusoro kweGaza Strip vaende kuzasi.
Zvino Dr. Guni, vanhu vari kukwanisa kutizira kwavakanzi neIsrael vatizire here?
Vazhinji vari kutadza kusvika kumuganhu neEgypt kuboda reRafa, nekuti nzira dzekufamba nadzo dzakabhombwa, dziri kuramba dzichibhombwa neIsrael. Vamwe vachibhombwa vari munzira vachienda kuboda ikoko. Saka vanhu vaakutsvaga nzvimbo dziri dzavanenge vachifunga kuti dziri safe, dzinosanganisira zvikoro zvinoranwa neUnited Nations, dzinosanganisira zvipatara. Zvino kana zvipatara zvaakubhombwa, vanhu vachifa, uku nyika dzekumadekwero dzichiti Israel ine kodzero yekuzvidzivirira, hakusichiri kuzvidzivirira uku, kwaakungouraya vanhu zvisina tsaruko, zviri kunze kwemutemo wehondo, kaya tinoti mawar crimes and genocide, zvinhu zvisina kunaka.
Saka America nemadzisawira ayo vangazvifambisa sei apa, Dr. Guni?
America neshamwari dzayo ndoo mukana wokuti tichimira pamwe chete tichitaura chokwadi kuti aiwa ukwa kupfurikidza mwero. Uye tinoona kuti zvakaitwa neIsrael izvi zvinoomesera vaBiden avo vakanga vari munzira kuenda ikoko kuti vanotaura navaNetanyahu kuti pave nerunyararo nokumiswa kwehondo, uye kuitira kuti rubatsiro rwuende kunobatsira vanhu vari kutambura muGaza Strip. Kune rubatsiro rwakawanda chaizvo rwakamira kudii reEgypt rusingakwanisi kuti rwupinde muGaza Strip, nekuti even Egypt ikavhura bhodha rayo kuti ipinze rubatsiro urwu, Israeri nerimwe divi uku inofanira nge yavhurawo kuti rubatsiro urwo rupfuure. Israeri iri kuramba kuti chikafu, mishonga kana mvura zvipinde muGaza Strip, nekuti iri kuti iyo iri kuda kurwisa matororo eHamas. Asi taakuona kuti yakungouraya vanhu nje zvavo.
Tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Umwe anozvi takabata chigaro chemunyori mukuru webato reZANU-PF vatafadzwa manyika vanoti vadzinga kubva muparamende nhengo dzebato iri makumi manomwe. Kurudziro yekuti bvunzo dzegrade 7 dziraswe kuitira kufambidzana nedzimwe nyika kwokonzera mutauro. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri maoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.